manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tunosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 27, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda mumusangano wekuziya nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero.
Musangano une pfungwa yekuti zvakangokosha kuti vose vangava muri mumusangano. Uye vanga vachisangana havo nesu ingambinye zvavanazvo kuti vadzoke kumusangano nokuda kwemabondera avakamboita nemhosva dzavakapara nekukanganisa kwavakaita kurere musangano panguva iyoyo vakasununguka zvavo kudzoka mumusangano.
ZANU-PF yokoka nhengo dzeG40 kuti dzidzoke mubato.
Ndosaka vana chiwenga vachiti isati stakeholders, three must stakeholders. Now, kana uri stakeholder, ndiwe muridzi wechiriro. Ndomubatsisira ndakaita nyaya iyi. Saka muridzi wechikoro akave akabuda chikoro chake. Akati izvino ndakisa headmaster munyuwani nevadzidzi vana vechikoro vanyuwani. Ivava havagoni kuti vasimuke vachiti taakudzosa. Vakadzingwamba muvadzidzisi. Nana vechikoro vasina kufunza muridzi wechikoro uyu anonzi stakeholder uyu anova mauto eZimbabwe Defence Forces.
Asi dzimwe nhengo dzeG40 dzinoti chikwata cheLacoste hachina masimba ekuti nhengo dzeG40 dzidzoke sezvo masimba ari mumauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava nevakuru vakuru vemauto vari kuMozambique kumusangano wemakurukota enyika dzemudunhu reSADC wekuronga nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vashava avo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chinosanganisira vakuru vakuru vemauto vakasvika muguta guru reMozambique Maputo nezuro manheru. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa padandemutande raro reTwitter nhasi kuti Vashava nechikwata chavo vaudzwa mamiriro akaita zvinhu kudunhu reCabo Delgado kumaodzanyemba kweMozambique uko vanopfurikidza mwero veIslamic State vari kuuraya vanhu. Izvi zvaitwa apo vari kugadzirira kupinda musangano wamangwana wemakurukota nemauto ari muSADC anoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwedunhu iri kuti azive kuti Mozambique yobatsirwa sei padambudziko riri muCabo Delgado. Musangano wemangwana unotevera chisungo chakaitwa nevatungamiri venyika dzemuSADC vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, Cyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaPhilippe Nyusi vekuMozambique. Pamusangano uyu wakaitwa kutanga kwemwedzi uno, vatungamiri ava vakaita chisungo chekuti mauto eSADC Intervention Brigade anofanira kumutsiridzwa kuti apinde muMozambique nechimbi chimbi. Vanongora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vati chido cheSADC chakanaka asi havaoni SADC ichibudirira.
Chingangova chido asi handioni SADC ichikwanisa kuti ibetsere Mozambique padambudziko rayatarisana nayo. Nokuti nyango tikatarisa muno muZimbabwe iye zvino, dambudziko romuZimbabwe harisati rapera kubva pakapindirwa neSADC paya pa-2008.
VaZimbe vati SADC haina mauto aripo uye haina mari yekuti kunyange chikwata chemauto aya chikavepo hachina zvikwanisiro zvekushandisa. Vati hondo dzezviwanikwa dzakaita seyakambopindirwa nenyika dzemuSADC kuDemocratic Republic of Congo hadziperi nekukasika. Vati hondo yavi kuCabo Delgado yakafanana neyekuDRC.
Ndiyo Mozambique yanina kushata kuti varikurwisa mwava vavane mango maonero echitendero kuti vanenge vachifungidzira kuti Mwari wavo unenge achivatsigira muhondo iyoyo yefuma yamatongerwe yenyika yamo Mozambique. Saka ndioni Sadaki ine rwaro hukukwanisa kudzimura moto iwoyo.
Vanongora nyaya dzematongerwe yenyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati zvakanaka kubatsira vavakidzani vedu asi Zimbabwe haina mari yekuita izvi.
Isusu hatina mari, maticha haasi kubhadharwa, madhokuta haasi kubhadharwa. Already kana kutira zvesecurity, the most important form of security, human security, which is food security. Nemalevelu saka vakuru vangangoda kunopindira zvavo asi ndoona kuti vamira takaita nemhomiriro wekuti dzimwe nyika dzakati daiwo dzakasimbo dzina South Africa nedzimwe dzima dzine upfumu huri nani dzive dzinopindira imomo dzichiva maresosi dzazvo.
Vachiwo kupindira kweZimbabwe kunogona kuita kuti vanopfurukidza mwero ava vapedzisere vapinda muZimbabwe sezvavanoita kune dzimwe nyika. Chipangamazano muRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ndungwaka vati zviri kuitika kuMozambique ihondo yezviwanikwa uye zvinotoda kuti SADC ipinze masoja akawanda kuitira kuti dambudziko iri ripere.
Nokuti SADC inenge ichiuyoka yakawanda yakasimba asi tisingazivi kuti Mozambique icharamba yakamira sei nokuti zvinogona kutarisirwawo zvekare kuti kumberi zvangai inogobva nguva kuna Napalma ichipinda kune town inonzi Pemba Nembe ichiveringa nezvayo. Yaani kakuchema chemo kwekuwanda kwevanhu vari kupinda vangu vachitiza uko. Saka ndisingazivi kuti nokupedzisira kwenguva vanhu vachatiza parikurwira vanotiza vachienda kupi.
Vati nyika dzeSADC dzakaita seZimbabwe neSouth Africa dzakatombobatsira mumatambudziko akaita seari kuMozambique saka hadzifaniri kunetsekana zvakanyanya nezviri kuitika kuCabo Delgado. Bepanhau repaInternet reNewsWorks rakaburitsa nyaya mazuva mashomanana richiti Zimbabwe yakatoendesa mauto kuCabo Delgado uyewo yagarawo iine mauto ayo kuMozambique anochengetedza paipi yema futa anobva kuBeira. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende rekutumira mauto ayo kuCabo Delgado kunyange hazvo mamasangano enhau ari kuti izvo ndizvo zvakaitika. Asi muumiriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti mauto eZimbabwe anofanira kuendeswa kunobatsira dzimwe nyika zviri pamutemo.
Tinoda kuti kana masoja achizodeployiwa achienda kuMozambique aiendeswe kana kuti zviitwe zviri pamutemo. Uye sezvizvarwa zveZimbabwe ho tinodawo kuzivawo kuti mari iyi yekubatsiridza muhondo yekuMozambique takanangana neZimbabwe ichange ichibva kupi, inenge ichibva pabanda uko ripi.
Sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu iri nepamusana pekutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga wasvika pazviuru 30 nezvisere zvine 102 kana kuti 38,102. Uwandu hwevanhu vafa hwavo pachiuru chine 566 kana kuti 1,516. Bazi iri rakazivisawo zvakare kuti vanhu zviuru 10 nezvinomwe nemazana maviri nemakumimatatu nevana kana kuti 17,234 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru 353 nevana kana kuti 353,834. Vanhu zviuru zvina nemazana matatu nemakumimashanu nevasere 4,358 vakabayiwawo nhomba yepiri. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru 50 nezvinomwe nemazana manomwe ane 90 nevatanhatu kana kuti 57,776. hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira nyika kudambudziko rechirwere checovid-19. Bato reZANU-PF rinoti rave kutambira zvakare pasina mibvunzo vose vakambenge vadzingwa mubato iri vachinzi vaive nhengo dzeG40 pamwe nevamwewo vanogona kunge vakambobuda muZANU-PF nezvikonzero zvakasiyana siyana. Mukuru wezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF watafadzwa Mugwadi vanoti bato ravo rakaona zvakakosha kuti vose vakambenge vari nhengo vadzoke asi vanofanirwa kudzoka vachiziva kuti zvakamboita kuti vadzingwe mubato iri hazvidzokororwe zvakare. Vakawanda muZANU-PF vanosanganisira muzvinafundo Jonathan Moyo, vaSevia Kasukuere, Dr. Walter Muzembi, vaPatrick Zhuwau naAmai Grace Mugabe vakadzingwa vachipomerwa mhosva yekutungamira chikwata cheG40. Izvo zvinotevera kurwisana vachirwira masimba pakati pezvikwata zveLacoste neG40 izvo zvakazoita kuti mauto apindire muna mbudzi 2017 achibvuta masimba kubva kune vaive mutungamiri webato pamwe nenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vainzinde vechikwata cheG40 vakatiza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo. VaMugwadi vanoti vose vari kuramba vachituka nekunyomba hurumende pamwe nemutungamiri wenyika havasi kuzodzoka muZANU-PF.
Chatinoziva pari zvino ndechekuti musangano sekuziva kwenyu kuti ndiwo musangano mukuru munyika yeZimbabwe ndiwo musangano woruzhinji. Musangano une pfungwa yekuti zvakangokosha kuti vose vangava muri mumusangano uye vanga vachisangana havo nezvinhingampinyi zvavanazvo kuti vadzoke kumusangano nokuda kwemabudiro avakamboita nemhosva dzavakapara nekukanganisa kwavakaita gore remusangano panguva iyoyo. Vangasununguka zvavo kudzoka mumusangano asi nekudzoka uku ngavadzoke vachiziva wokuti zvavakaita hazvifani kuzodzokororwa zvekare. Musangano haufani kuzonyonganiswa mukubatana kwavo. Vose vanoda kudzoka vakasununguka kudzoka zvavo sokungotambira kwatiri kuita semusangano. Vose vari kunze kwomusangano vanga vasimbori nhengo dzemusangano vari kubva kumafata akasiyana siyana. Ko zvavo kuzikanwa kakuti musangano uno ndomusha ndopamupa pemunhu wose. Saka naizvozvo tikati vana vasadzoka kumusha vanoitepi musango vanototirika, nekuti tinoziva kuti vanotaura nemwe miromo yavo kuti kunze uku kunotonhora. Saka regai vana vave vadzivirwe, asi mukudzivirwa uku vochingochengetedzawo gara remusangano.
Pane vamwe vaipomerwa mhosva zvakaita sevamwe vanonzi vaitungamira chikwata cheG40 vanongokwanisa here kungodzoka vachingoitawo sezvamuri kutsanangura izvozvo?
Vanoda kudzoka kumba sokutaura kwandaita vakasununguka zvavo, asi pakati pavo hapashanyanya zondira matsime dziri kuramba dzichituka musangano nokutuka nyika nokutuka hurumende. Kudzoka kwacho kungava kudzoka kune mazvo here sekuona kwenyu chero ndimi muri kutibvunza. Zvinongoonekwa kuti avo havasati vadii, havasati vane pfungwa dzokudzoka, uye zvekare changa vachisati chanyatsokuvarova. Kana kudzoka zvavo panguva kana vakuru vemusangano vaona zvakakodzera kuti vadzoke, vangadzoka havo. Pane mhosva zviri kumatare mhosva enyika, hazvirevi kuti mhosva idzodzo dzapera nekuda kwokuti vadzoka musangano. Ndangoti ndipajekesei.
Kune vanhu vakaita saProfesa Jonathan Moyo, vaSevia Kasukuere, vaWalter Muzembi navaPatrick Zhuwau vakatopedzisira vatiza munyika vachiti vaitya kushungurudzwa. Vanokwanisa here kungodzoka mumusangano sezvamuri kutsanangura izvozvo?
Hapana pakati pavo ari mupotiteri. Vanhu vakatiza mhaka nemhosva dzavakapara kunyika dziri kumatarezi mhosva nekumapurisa uye nekumaanticorruption commission dzinosanganisira uori kunyanya. Saka vanganyepa zvavo vachiti vakatiza. Havana kutiza utongi hweZANU-PF, havana kutiza kutsvanyirirwa, nekuti new dispensation yakagozara yosvika vamunangagwa vakazoitwa suonini pachigaro. Vanguri vaiita zvavo samakwara.
Vanga vari mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare nestudio 7. Asi mumwe wevakadzingwa mubato reZANU-PF uye vakambobuda munyika Dr. Walter Muzembi vanoti varidzi vemusangano panguva ino vanove mauto ndivo chete vane simba rekudzora vakadzingwa mubato iri, kwete chikwata cheLacoste icho chakangofananawo nechikwata cheG40.
Chokutanga, vanhu vanofanirwa kunzi
kuzvisisa kuti muna mbudzi wa 2017 chichakaitika kuti mauto azoti tapindira zvino zvamatongerwe nyika vachipindira popoto namapinda okanga apinda muzano PF vachitora divi rechikwata chimwe vachitsingirira chimwe saka vakatora divi rela kosti vakatsingirira G40 mauto aya eZimbabwe Defence Forces ndosaka ana chiwenga vachiti isati sima stakeholders sima stakeholders now kana uri stakeholder ndiwe muridzi wechiro ndomubanzwisira ndakaita nyaya yei saka muridzi wechikoro akave akabuda chikoro chake akati iye zvino ndakuisa headmaster munyuwani nevadzidzisi nevana vechikoro vanyuwani ivava havagoni kuti vasimuke vachiti taakudzosa vakadzingwa vamwe vadzidzisi nevana vechikoro vasina kubvunza muridzi wechikoro uyu anonzi stakeholder uyu anova mauto eZimbabwe Defence Forces havatovaita renounce interest yavo mupolitics mukupindura kwavakaita vachitetoda kudzora legacy legacy kwandirini wakati chenjereza ndoona sokuti kwaiva kudzoka mupolitics samazivira avaziita mazuva iwo ndodzi high command pavaipa mainstructions nokugadza nokugadzunura vanenge vasingadi hazvisati zvachinja izvozvo
asika mashoko aya ari kubva kune vari kutungamira zano PF pari zvino Dr. Muzembi
aiwa kunyepera noko ndosaka muchiona vachiita shandu kuminya nhasi vanenge vachiti aiwa dzokai zvisina zviga zvamuri kutaura izvi mangwana unofonerwa iye mbovhu onzi iwe wakutaurira kuti utaure izvozvo ndiani vanhu vanodzoka pane zviga saka munoona kuti muvhiki rapfuura mupovhu wakaita mastatements maviri achizvikorekta pane yaakatanga kutaura kuti unongodzoka pasina zviga waakutanga kutaura mabhikozi okudzora vanhu musangano inoreva kuti havasivo vari in control yezviri kuitika muzanu PF havagoni kuzvitaura izvozvo vasina kubvumirana nevakambopindira nyaya dzamatongerwo enyika vachibva kuKG6
saka imi muri kuti here mauto akati vese vanga vari nhengo dzezanu PF vadzoke imi makasununga kudzoka kana zvabva kumuromo wemauto
ko handi ndovarizivo vechikoro havasi tavataura vana vakambopindira vachiti uda kuti arestolegas havana kuzotiudza kuti vakazopedzisa papi kuita restoration yavo tongoona vachiramba vachiti arestoo vachinja ichinova kuchinja bumbiro romutemo vachiita sevachiri pabasa varume ava ngati vapai nguva yekupedzisa zvavari kuita
vanga vari vakadzingwa muzano PF Dr. Walter Muzembi vari parunare kusouth africa nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwawo kubva kune vamwe vakadzingwa muzano PF vachinzi nhengo dzeG40 kuti vachatambira here danho iri yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mugore rino repiri vechitendero chechimazire muNigeria vari kupemberera mwedzi weRamadan panguva iyo nyika iyi yakatarisana nedambudziko reCOVID-19 nzvimbo dzekunamatira muNigeria dzakatanga kubvumidzwa kushandiswa mazuva ose vechitendero chechimuslim vachitsanya mazuva ose apo vanenge vakaungana vachinamata izvo zviri kupa kuti vakuru vakuru vezveutano vashushikane zvikuru vachityira utano hwevanamati avo munguva ino yeCOVID-19 America yainge yabaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 dzinosvika mazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni nezviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nezvisere nemazana mana nemakumi mashanu nevana kana kuti 230,768,454 doses pakutanga kwezuva nezuro izvi zvakaziviswa nebazi reCenters for Disease Control and Prevention bazi iri rinoti vanhu mamiriyoni zana nemakumi mana nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 140,969,663 vainge vawana nhomba yekutanga uko vanhu mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu ane zviuru mazana masere nemakumi masere nezvisere nemakumi masere nevasere kana kuti 95,888,088 vainge vapedza kubayiwa nhomba zvizere Sangano rewa shandire Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kusamira zvakanaka kwemitemo yevashandi pave kupa kuti vashandi vakaita seva vekudzingwa mabasa kuCBZ vamanikidzwe kuenda pamujandigere vasina chavainacho banga iri richiti riri kumisa vashandi varo basa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 uye rave kushandisa michina yakawanda. Blessing Zulu anotipanya inotevera.
Mutsamba kuvashandi mukuru webhanga reCBZ vaBlessing Mudavanu vakati kutanga nezuro kusvika musi wa18 Chivabvu vashandi vaizozvipira kuenda pamudyandigere asi vakakundikana vaizotanga kumanikidzwa kusiya basa muna chikumi. Vanoti izvi zviri kuitwa nekuda kwekuoma kwezvinhu zvakonzerwa nechirwere cheCOVID-19 uye kushandiswa kwemichina yechizvino zvino mumabhanga. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti zvina zvina kumira zvakanaka mabhanga uye vashandi vari panyanga dzamushore.
Mutemo wenyika unaogadzirwa zvakanaka weretrenchment. Kana mushanda achisiya basa nokuda kwekuti kambani iri kuda kuita pfuma yakawanda, hapana mutemo unosunga muridzi wekambani kuti abhadharewo vashandi mari yakanaka, sezvo asi kudzinga vashandi nekuti paita dambudziko kambani yaomerwa. Asi ari kudzinga vashandi kuti aite pfuma yakanyanyisa nemaprofita akakwira kwazvo. Saka tiri kuona kuti nyika yakatozvikanganisa ipapo, vanhu vari kuenda vasina mari. Kana vanhu vaya vaenda vasina mari, zvichareva kuti hurumende ndiyo ichatora dambudziko iri pamapfudzi ayo, nokuti vachada kudya, vachada zvekuti vana vaende kuzvikoro, vachada social welfare.
Muteedzeri wemunyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepa Dingandu vatiwo mushandi ari kutsenga mandire nemavende.
Zvakuri kuona zvichitendera padande mutande ndizvozvo zviri kuitika kuCBZ. Asi isusu trade union hatisati takukwanisa kupindira pari zvino panyaya iyoyo nokuti ichiri voluntary retrenchment. Asi kana ichinge yakuitwa compulsory, ipapo ndopatei takupindira tichizonegotieta kuti vanoshandirwa vakwanise kuwedzera pane izvi zvavari kuti ndo zviri kuita nevoluntary retrenchment. Saka zvino hazvina kutomira zvakanaka sezvamunoona musekta yedu yebanking, nokuti mabhanga mazhinji ikozvinoizvi vaakushandisa mishina yechimanje-manje yazvino yavari kuti digitalization kana kuti automation, ichitora mabasa anofanira kunge achishandwa nevanhu vachishandisa mishina.
Asina kukwanisa kubata, mutungamiri wesangano revemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vaRalph Watungwa, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti vachaita musangano nevebazi ravo kuti vazeye zviri kutaurwa nevashandi panyaya yemudyandigere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vati panoda kuita mubatira pamwe chuma chomuzvukuru kugadzirisa matambudziko apinda mumabhanga aya.
Tasatarisa upenyu hwevanhu tongotarisa mari inowanikwa nemakambani tinge tarashika chose. Saka zvinoda kuti tigare pasi seZimbabwe, vamiriri vevashandi, vamiriri vevashandirwi nehurumende, tione pamwe chete kuti toita sei kuti vanhu vasapinzwe kwa mvura yacheka makumbo.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kumiswa basa kwevashandi hakusi kuvashamisa nekuti
takatarisa kusagatsikana kweupfumi muno munyika zvichikonzerwa muchidimbu nekuda kwecoronavirus, asi nechimwewo chidimbu nezviri kuitikawo nezvematongerwo enyika muno mukuti upfumi hausi kunyatsofamba zvakanaka. Saka vangotorawo mukana vachinyepera umisha neumhetura kuti ndo wakonzera kuti mabasa anga achipera yavari kuti digital banking.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vati zvakakosha kuti vashandi vazvisimudzire panyaya yedzidzo nekuti
vashandi vakawanda vanofanira kugara vachiupgrade maskills avo kuti unokwanisa kuzongomuka basa rako iwe rakunzi raakuitwa neartificial intelligence neanonzi machatbots aya, yekuti dzimwe nguva unofona kubhanga asi foni yachadairwa nemunhu yakudairwa ne chatbot.
Asi vakuru vanoti avo panomera muswe panonyerekedza nekuti banga reCBZ rangi ratovhara mamwe mapazi muHarare anoti Samura Mashell, Cripps Road, Highfield, Masasa, Sapphire House uye Belmont kuBulawayo. Mamwe akavharwa zvichinzi zvakonzerwa nekudawo kwechirwere cheCovid-19 anosanganisira Gutu, Checheche, Gwanda, Nembudzia, Chegutu, Nenyanga. Ndaka mira Studio 7 mu Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano re-Urban Culture Mag iro rinoita zvekutepfenyura nau dzemitambo mudunhu reMatabeleland riri kupembera kusvitsa makore manomwe richishanda. Mukuru wesangano iri vakuda kwasheta kundwa vanoti vari kufara zvikuru nepamusana pekuti kambani yavo iri kuenderera mberi ichibatsira vanoita zvemitambo mudunhu iri mushure mekunge makambani mazhinji asangana nematambudziko akasiyana-siyana pasi pechirongwa cheCovid-19 lockdown. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navatakundwa.
Culture Mag ikambani yaizivikana nezita rekunzi Urban Culture yakatangwa mugore ra2014 muBulawayo. Tinotarisa zvikuru nezvekuita nemitambo netsika tiri muguta reBulawayo.
Mungati kambani yenyu iri kushanda nemazvo here mukusimudzira vanoita zvemitambo kunyanya vanobva muBulawayo?
Kambani yedu iri kuedza kushanda nemazvo. Nhau dzakawanda muZimbabwe dzinouya dzichibva kune dzimwe nzvimbo. Dzishoma nhau dzinotarisa Bulawayo neMatabeleland nemabasa anoita mumarijini yayo. Ndozvakatipa gunya rekuti titarise maprovinsi ari matatu.
Tikuziva kuti gore rapfuura vazhinji vanga vakatarisana nedambudziko reCovid-19. Takaona kuti imi muri umwe akabva kubaiwa nhomba yeCovid-19. Tiudzeiwo kuti zvii zvakaita kuti muve nechivimbo chokuda kubaiwa nhomba iyi. Tinonzwa vazhinji vachiti vari kuda kuzviita izvi kuti vawane mikana yekudzokera kumabasa.
Ini tangu chivimbo chakaitwa nebasa ratinoita. Tinovimba kuti pakubayiwa tiri kuzvidzivirira nekudzivirira nevamwe vatinoshanda navo nevanhu tinorarama navo. Tikapiwa mukana wekuti tidzokere kubasa zvichatibatsira kuti tienderere mberi.
Mamusingatyi here kubayiwa nhomba?
Ndaenda ndiri munhu angaine zvizhinji zvandaichifunga ndichifunga kuti pamwe hazviiti kuti tibaye, asi ndikazongofunga kuti sezvo tichiri takawanda tichitorai nhomba zviri nani tiendere mberi titore.
Sezvo masvitsa makore 7 muchishanda sekambani, udzaiwo kavateereri kuti ramangwana rekambani renyu rakamira sei?
Ramangwana redu tiri kutarisira kuti tive neTV kana radio station ichatepfenyura zvinoitika mumaprovinsi ayo matatu. Sekambani tichiri kuvaka tinotarisira kuti izvo zvive zvezvimwe zvinhu zvatisagona kuita mumakore mashoma ari kuuya, tichishuvira kuti hurumende ichagonawo kutipa mukana sevechidiki kuti tigone kuvawo kana kuti neTV kana kuti neradio tigone kutepenyura zvinodiwa nevechidiki. Ndozvatiri kutarisira mumakore mashoma ari kutevera.
Avo vanga vari vakuda kwasheta kundwa vanove mukuru wesangano reUrban Culture vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naMike Wewe Studio 7. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Takatarisa dambudziko reCovid-19 sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe yopinda mumusangano wekuziya nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero. ZANU-PF yokoka nhengo dzeG40 kuti dzidzoke mubato. Asi dzimwe nhengo dzeG40 dzinoti chikwata cheLacoste hachina masimba ekuti nhengo dzeG40 dzidzoke sezvo masimba ari mumauto. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve neusiku hwakanaka vateereri.
Soko izikati senda baku VOA.